vamupanduki vanonzi vapambwa nhasi mangwanani nevanhu vanga vaine motokari inofungidzirwa kuti ndeye mhando yeToyota Vitz. Mudzimai wavamupanduki amai Sheila Zvadamupanduki vati vanhu vanosvika vashanu vachizviti mapurisa vakagogodza pamusuo wavo vakarara nemurume wavo. Vakati vanoda kutaura naye ndokubva vaenda naye kumota, uko vakamupinza mukati memota iyi ndokubva vaenda naye.
Ndavakudeza zita ravamupanduki ndobva vati no madhamu regai ndibude panze, saka hamubudi moga. Kanzi ndinonzi Sajeni Chikofu, ndabva kuBulawayo toda kuona vamupanduki. Kati vamupanduki vane nyaya here vamuri kuda kuona, kana iri nyaya yemadiki yachiitwa makuseni? Kanzi no, tingoti vasvike pamota yaya handisizva kuti vakapinzwa mukati, vakapinda voga kana kuti vakadii. Tikangoona vava mota, mota yatodi yakutomuka. Musidza kudii kuonana navo. After maminutes ndobva ndazotraya kufonera foni yavamupanduki sezvo vaenda naye. Pandavafonera vabva ngonditi ndiri mumota ine vanhu 5 asi ndinenge ndiri kunangiswa kubhikita office ndorodhi yavanga vachienda nayo, but havana kwavanga vamboti vaenda kwakanya. Vakati ndiri panodhuze nepamwe pahospital. Ndopedza pandagumira kutaura navo kusvika izvezvi.
Amai Zvadamupanduki vati vamangana nyaya yekumapurisa epanyika Growth Point uye vasati vaziva kuti murume wavo aripi sezvo nharumbazha yake yave kuramba kupinda. Mutauriri wemapurisa Masvingo Inspector kuda kwasha Dhewa vati vanga vasingakwanisi kupindira mibvunzo yedu sezvo vanga vari mumusangano. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wemapurisa munyika Assistant Commissioner Ponyati sezvo nhare mbozha yavo yanga ichinetsa kubata. Munyori muboka revechidiki muMDCA Masvingo vaGilbert Mutubuki vati vanofungidzira kuti mumwe wavo apambirwa zvematongerwo enyika apo nyika yakatarisana nesarudzo.
Tingati ichokwadi kuti vaJohn Mupanduki anova mumwe wememba wemayouth edu yemasvingo province nevakatogwa nevanhu vatisingazivi, asi vatinofungidzira kuti vanga vava vashori kana kuti vatingati maagencies anopf anoda kuita kuvhundusira vanhu vemupikita west. Saka pari zvino hama dzacho kusanganisira nemudzimai wacho vari panyika pamapurisa vachiita ripoti yokuti munhu wakauya akatogwa kutira mapurisa aite investigation yayo. Isu sevechidiki vemuno Masvingo hatifari nezvinenge zvichiitika izvi.
Asi sachigara wezanup f Masvingo varobson Mavhenyengwa vati havasati vanzwa nezvechiitiko ichi vachiti bato ravo hariti zvemhirishonga sezvo chikoshesa mutemo wenyika.
Kuti hangu mataura handisati ndazvinzwa izvozvo, ndichazvibvunza kwanyika kwacho kuti kune inizendi yakadaro here. Asi nyaya ndinongoziva ndechekuti isu vanhu vezanupf hatigoni kuita zvinhu zvakadaro. Tiri vanhu vanotya mutemo, tiri vanhu vanochengeta mutemo. Ndigo watwa ndichinzi ndapinda panyaya idzodzo somusangano hatidaro izvozvo. Asi ndichawo hangu kana kune inizendi yakadaro, but vanogona vatori vari vanhu vangokona navo pane zvavakona, kwete kuti zanupf hatina vanhu vatambotuma zezanupf.
Asi vamutubuki vati zvaitwa kuna vamupanduki zvinoratidza pachena kutyura kwekodzero dzevanhu vanopikisa hurumende panguva iyo nyika yava kugadzirira kuita sarudzo dzemabhai elections muna kurume.
Saka sati tisi kufara sevechidiki ende tichitarisira nemabhai election atiri kusangana navo atinawo muno kumamwenezi Chivi namasvingo eben. Tinoona kuti zanupf yafunga kuita zvemhirizhonga, saka tinotarisira kuti isu semayouth tichange tichimira panzvimbo kuitira kuti tisarega vabereki vedu nevamwe vedu vachiabdakto vachinyangariswa. Tinofanirwa kumira tichidefenda, hatifanirwa kutyidzigwa. Tinofanirwa kuziva kuti kana mukaona chingoma choririsa choda kubvaruka.
Mudzimai wavamupanduki ati ari kutya zvikuru uye vana vavo vatatu vakaona kupambwa kwakaitwa baba vavo. Mukuru pavana ava ane makore manomwe wekupedzira ane matatu. Kupambwa kwavamupanduki kunoita pasina mwedzi mitatu yapfuura apo imwe nhengo yeMDC Alliance vanyasha zvambe mawere vekwagutu vakafa mushure mekurohwa nevanonzi vatsigiri vezanupf. Ndakamira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.